mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 28 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzikuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi hurumende inotara mitemo inoonesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa musi uchatanga kuzarurwa mabhodha ezimbabwe iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi mana nevaviri 242 nezuro vanhu gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe pavanhu ava gumi nemumwe 11 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe zvichinzi mumwe chete akadzoka kubva kuzambia muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri 52 vafa nechirwere ichi kwozouyavo manikaland ine vanhu makumi maviri nevatatu 23 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane gumi nevashanu 8315 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere nevana 7804 remakurukota rakapasisa kuvandudzwa kwechikamu chemutemo wecriminal law codification and reform act izvo zvinenge zvave kuita kuti ive mhosva kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvishande nenyika dzekunze dzinonzi nehurumende imhandu mutemo uyu uchaitawo kuti ive mhosva kuvanhu vanenge varatidzira panguva dzakanangana nemisangano mikuru kana kushanyirwa kwenyika nevekunze nyaya dzekuti munhu anoti atochwa kana kupambwa asi pasina umbowo dzinonzi dzinenge dzave kuitawo kuti munhu asungwe nokutongwa zvinonzi mutemo uripo iye zvino hauite kuti munhu asungwe nemhosva yokushoropodza nyika yake achishanda nenyika dzekunze izvo zvakaziviswa nechipiri manheru negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa mushure memusangano wedare ramakurukota asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga avo vanopomerwavo nevamwe vanhu vezanu pf nehurumende mhosva yekukurudzira zvirango vanoshora zvaitwa nedare remakurukota izvi ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
ameno ari kukurunzira nekupfuurira makurukota ekuzimbabwe zvisizvo nekuti kutsvaga mitemo yekuomesera zvizvarwa rwezimbabwe hakusiko kunounza budiriro kunyika yezimbabwe uyezve hachisi chokwadi kuti pari zvino kune nyika dzinganzi inyika dzemhandu kuzimbabwe pasi rose nekuti zimbabwe ive mizinda yevamiririri vekudyidzira neamerica kuwashington dc nekunew york zvakarewo america ine mizinda muzimbabwe muharare chimwe chetezvo nebritain neeuropean union mutemo uyu hauna maturo unofanira kurabwa nekuraswa nekuti uri kutsvaga kumbunyikidza nekudzvinyirira nekubata vanhu muromo kuti vakasununguka kutaura nzira dzavo kuchiongodza nyaya dzekodzero pakakodzera zvese izvi hakuna nyika pasi rino inorambidza vanhu kuti vataure nhona dzavo kana vaine
kuona kuti mutemo iwoyu uri kunzwa uwandudzwa uyu unenge wakuita kuti inenge yave mhosva kune vanenge vachitaura kuti vatochwa asi vasina humbo kana kuti vapambwa vasina humbo zvizva mungataurawo
mutemo uyu uri kuyedza kuvhiringidza nekutsipika kodzero dzevanhu vanoshunguruswa kuti vataure nekuti dambudziko harisi rekuti munhu ataura kuti ashungurudzwa kana kuti atochwa chiripo ndechekuti mapurisa anofanira kuti aite basa nebasa
imi vamavhinga muri mumwe wevanhu vanonyanyotaurwa nevanenge vachitsigira hurumende panyaya yezvirango vanoti vamavhinga muri mumwe wevanhu vakaenda kuamerica kunokumbira kuti zimbabwe iiswe pazvirango mutemo uyu unokusiyaiwo papi
zvemutemo wavari kutaura ndezvemugotsi matsuru hatina chatinotya semakwita ekodzero uyezve ini pachangu ndimire pano ndakataura kuti nyaya yekodzero vanhu vanotyora kodzero ndo vanofanira kuti vanamwe chaizvo chaizvo nesasanctioni pachavo tinodzokorora izvozvo uyezve ticharamba tichipambazve kuti vese vanouraya vanoshungurudza vanorepa vachisipoti zvinopira zvakadaro kwete mhosva hairovi vanofanira kuti varohwe neshavu inemunhu yemasanctioni asi masanctioni aya haasi kunyika ari kuvanhu ari pana rungamuwa vakazvipiririra ivo pachavo izvozvo tinozvitsigira pari
vana vezimbabwe vanokwanisa here kuzopikisa mutemo iwoyu kumatare edzimhosva
kwazvo kwazvo ikodzero yevana vese vezimbabwe kuti varambe vachose nikeeutangirira neutangiriri vaedze kuonesa vamunangagwa nemuvhindi yavo kuti varasika gwara vakatanga vachitaura kuti isema ezira yawe asi iko zvino
gweta rinogwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunhare kuLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa kuti zimbabwe ichazarura mabhodha ayo musi wa1 zvita mabhodha aya ave kusvitsa mwedzi mipfumbamwe avharwa serimwe rematanho akatorwa nehurumende mukurwisa kupararira kwecoronavhairas vachinyora patwitter pavo vamunangagwa vatenda vese vakateedzera mirayiro yavo vachiti izvi zvakabatsira kuchengetedza upenyu hwevanhu vazhinji asi mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vadennis juru vashora zvataurwa navamunangagwa vachiti mabhodha ange asingafanirwi kunge akavharwa vajuru vati zvipangamazano zvamunangagwa hazvisi kuvaudza chokwadi nekuti ndizvo zvine marori anotakura zvinhu zvinopinda nekubuda munyika vajuru vari kukurudzira vamunangagwa kuti vavhure mabhodha izvozvi kwete muna zvita tatadza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana kuti tinzwe divi ravo
isusu seInternational Cross Border Traders Association tinoti hapana chatinofunga kunze kwekutozvishora bhozi hatingati isusu sevanhu vekuzimbabwe tisi tiri kutambura taakuzama kuda kutoomesa tichiomesa zvinhu tichiomeserana kunzewo titaitofanira kunge tiri tinokumbira nyika dzakatenderedza dzakaita sesouth africa Botswana Zambia dzakagarika dziri kuita kupfakanyika nevarugare tarisinawo kuti nyika dzizotofa kunge tichiita dzikumbira kuti tihurirewo mabhodha isezvo tiri isu vekukumbira tiri isu vekupambara tiri isu vekupema tiri isu vekugara takatakura tswanda tichikumbira zvinotochitoti isu aiwa hativhure mabhodha edu zvinhu zviri kushungurudza munhu wese kuti chokwadi chokwadi hurumende yedu yapindwa nei kuti kana iri hurumende yevanhu inofanirwa kunge ichitivhurira mabhodha tiwane kutakura tswanda dzedu tiende tinokumbira kunyika dzakatitenderedza asi zvinhu zvinoshamisa fani izvozvo zvinogumburisa chaizvo kuti tinowanika tichiudzwa kunze muna December 1 December ndo pachavhurirwa vanhu kuvhura kwacho kuchivhurirwa vanhu vane dzimotokari zvoreva kuti bhodha riri kuvhurirwa vakapfuma chete vanofamba nemotokari dzavo hakuna munhu ari kubvumirwa anofamba nemabhazi mabhazi anenge asingabvumirwe kutakura vanhu Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti Zimbabwe yave vapfumi here kana kuti ndeye vanhu vese. Vanofanira kuzvigadzirisa kuti bhodha ringe richivhurwa munhu wese iwo musi wa 1 December wacho kana kuti usati wasvika.
Asika vajuru semusingatendari nazvo ivo vachiti vanoitira izvi kuchengetedza utano noupenyu hwevanhu.
Vahwande, tinoshamisika kuti utano huti huri kuchengetedzwa sekuti nyika yakaita seSouth Africa inyika ine huwandu hwevanhu vakabatwa necorona kudarika nyika dzese muAfrica. Vanofanira kusevha kurarama kwevanhu nekuda nedumbu rinoda kusevhwa zvekare. Hatirambe tongoti tiri kusevha ko nhamba tiri kudzora nhamba ishoma chaizvo dziri kundwa tichienzanisa nenyika dzakaita seSouth Africa dzakavhura mabhodha. Ikonomi inoda kuti ivhurwe. Zvatiri kutongoona isusu sei naNational Cross Border Traders Association zvavari kutyira ndezvekuti aiwa vanotenga nekutengesa vakapinda kuti vatanga kutenga nekutengesa mari yavo yenyika yeZimbabwe iyotanga kudonha simba sekuti vanenge vava kutenga mari dzine simba mumisika mitema. Saka ndozvazvinofungidzawo ndozvikuitika panapa handione paine chekuita neutano hwevanhu. Uye zvekare tinoona kuti vakuru vakuru vehurumende vari kutumira marori akawanda mumipesina umu achizadza zvinhu achienda. Zvino ndovo vachona vari kuti kana kukavhuriwa vanotenga nekutengesa vachizara mumabhazi zvoreva kuti mabhizimusi avo achafamba.
Nde munotii kuna vamunangagwa pamusoro penyaya izvi?
Tinoti kuna vamunangagwa kana vasiri iwo ngavasazova mapenguro yavasina kudya. Ngavatete unge nyika sekutonga kwavanoita panohunge vachiita kwete zvekuudzirwa nevanhu vari ku basa rekutumira marori vachinotenga nekutengesa. Ngavaite kuti macross border traders apinde mumabhazi ariende anotenga nekutengesa kunze kwenyika zvavaisiita, kwete kuti vanhu vanonzi vasapinde nemabhazi. Vari kureva kuti mabhazi omira here kumhiri kwemabhodha mamwe achitakura uko. Hazvineke sense, ngazvichinjwe. Uye zvakare musi wa 1 December kure chaizvo tiri kuda kuti vati vanhu vanotenga nekutengesa vaende kunyika dzinoita Black Friday vaende vanohodha paBlack Friday panenge pakachipa zvinhu ndo mukana wavo wokuti vagone kurarama pakisimusi. Saka tinoti ngavavhure mabhodha Black Friday isati yasvika vanhu mabhazi atakwe vanhu. Ndokurudziro yatinopa kuna vamunangagwa
izi. Mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kuitwa kwesarudzo kuTanzania, Guinea, America nedzimwe nyika zvave kusiya Zimbabwe iri pamhene sezvo zviri kubuda pachena kuti kana pakatevedzerwa mukurudziro dzesangano reWorld Health Organization hapana kutyira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kunoitika. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network rinoti kufa kwemakanzura uye nhengo dzedare reparamende pamwe nekudzingwa mudare iri nemakanzuru kwevamwe muZANU-PF neMDC Alliance kunoreva kuti nyika inofanira kuita sarudzo kuti vanhu vawane vanovamiririra. Sachigwaro veZesni vaAndrew Makoni vanoti kutsika madziro kuri kuramba kuchitwa nehurumende kuti sarudzo dzisaitwe kwodzosera nyika mumashure munyaya dzeutongo hwejekerere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga uye gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakati sarudzo dzimbomira kuitwa kwenguva isina kutarwa nekutyira kupararira kwechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamakoni.
Hongu takanzwa gurukota rezvemutemo richitaura mudare reparamende kuti maelections angachaitwa emabyelections musi wa 5 December 2020 acharamba akasendekwa parutivi vachiti izvi zviri kukonzerwa neCovid-19 yakadai kutekeshera nyika dzose uyezve pamusana pekuti pane order yenzi yelockdown yerukudzi inofanira kuzopera nandira wegore rinouya.
Pane chakaipa here pane zviri kutaurwa nehurumende?
Isu hatione zvikonzero zvakapiwa nehurumende zviri zvikonzero zvine musoro. Chekutanga, ivo Minister of Justice ava vari kutaura vari mudare reparamende inova imba yekuti vari kutaura vari mukati inova nzvimbo zvakare yekuti munenge mune vakawanda vokuparlamendi vanenge vachima MP vanenge vachiita basa ravo. Saka chokutanga tiri kuona kuti parlamendi yacho iri kushanda. Tochiendawo kunze tiri kuona kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kuita marali. Vamwe vari kuita maprimary elections, hapana chavari kumira kuita, uyezve hurumende hapana chairi kuita nezvazvo vachiona izvozvo zvichiitika. Saka tarisa tiri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakadzoka kumabasa. Makambani mazhinji ari kushanda, vanhu vari kuenda kumadzibasa kwavo. Totarisawo zvakare tikapinda mumasupermarket, vanhu vari kumira mumitsara mumakiu imomo vachitenga zvinhu. Takaendawo kumabhazi, vanhu vari kumira mumitsara iyoyo vachipinda mumabhazi vachienda kudzimba nokumabasa.
Izvi zvinorevei semaonerenyu?
Maonero edu ndeyokuti hapana chinokwanisa kumisa sarudzo. Kana ndichikwanisa kuenda kusupermarket kunozvitengera chokudya ndichimira mukiu, ndinogona kuendawo muraini rekuvhota ndichiisa vhoti yangu.
Saka poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri? Vanhu vangavhotisei?
Chinongodiwa chete kungoti titevedze zvinotaurwa nevezveutano kuti tinofanira kunge tichichengetedza mamiriro atinenge takaita social distance inotaurwa. Tinofanira kunge zvakare tichipfeka zvipfeko kumeso kwedu mamaski, uyezve tinofanira kuramba takashambidzika.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com rinoti vaimbo vemutungamiri weZifa muzvare Henrietta Ruswaya vanotarisirwa mudare mangwanani anhasi apo chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso chichanzwikwa. Muzvare Ruswaya vakasunga nemusi wemuvhuro vachiedza kubuda muZimbabwe nemakilogiramu matanhatu egoridhe vasina magwaro. Kuroniko rinoti muBulawayo chirwere cheCovid-19 chakanyanya munzvimbo dzinogara vanhu dziri kumadokere eGuta. Kunyange hazvo pakatikati peGuta iri pari ipo pari kubatwa vanhu vazhinji nechirwere ichi. Newsday rinoti sangano rinorira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemumwe akambogara mujeri vaenda kumatare edzimhosva vachiti vanoda kuti bazi rezvemari ribudise mari yekuti papa kwemamwe majeri, vachiti mabatirwo ari kuitwa vasungwa mumajeri haana hunhu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Radiko vasangana veStudio 7, vateereri veStudio 7, ini ndiri mbvunzo wangu wandoda kubvunza kuna kune vanhu vezana na Munangagwa nekabhineti yacho kuti pavakapinda 2017 pachitaro vakanga vasingazivi here kuti kune masanctions anonetsa muZimbabwe. Iyo masanctions avo vangochema kunga pamugabe wangu ngashitombonyanyochema zvavari kuita izvi. Asa mugabe ndivo vakanga vaisirwa masanctions achona iwavo. VaMunangagwa vari vhaisi ngavarege kuti nyaudza nemasanctions. Iyo ndivo sanction hombe rezanupf nevakabhineti yavo ngavarege kuti nyaudza nemasanctions.
Makadi nevashamarari veStudio 7 vatanonoka wande. Blessing Zulu vachonga kandimiri. Makadini zvenyu, hamunoti panhau dzakanaka. Tinotenda nokuti panhau dzechokwadi. Murambe makadini. Ndinoteerera manhamba evanhu vari kubatiwa nechigwere checoronavirus muZimbabwe. Ungati ari kuramba achiwedzera. Asi ndinodzokera shure ndichiva nomubvunzo kuna Opa Muchinguri. Ndibvunzireiwo vanhu veStudio 7, Opa Muchinguri, chitanga chigwere ichi? Akati chigwere ichi ishamu yapiwa kunyika dzokunze dzakapa masanishini kuZimbabwe. Ishamu, zvino zvachava muZimbabwe. Zimbabwe shamui yava kushanda se yava kurova bonewe Zimbabwe here ndifunzire kuna opa mushinguri kashiri ye wakataura mashoko iwawo kuti ishamu coronavirus saka shamui yava kudini nai vaopa tipindure ivo opa mushinguri please.
Ini chandineza hechino wana wezibangu. Wawamunanga wamunya maere. Zuro ndi zuro. Wanga wana nguwani. Nasu uno wana uyu uruwata ufuti. Ata angafuti arugunomba 6 kg the gold. Wedwe nyika yaka gario. Zijitumira kuchaina. Nae tinoenda kupi. Imu wakumana wane wasikana wezi. Zano pie mayuti. Zikuda kutiku uze ichokwa dire guys unu zenyusu. Chembere ziri kukushandisa idzi tarichai muone vanga vari kuna mugabe vakatorwa muprize youth iko zvino pachabva munangagwa muchatorebva futi youth idzo chembere dzadzitorerani taurai chokwadi murege zvamuri kuita izvi tibatane upenyu hwevanhu huende mberi mbavha dzidzingwe noti kuti mbavha inopuwa responsibility hapana zvaunenge waita unoburaisa vanhu nenhamo ndatenda hangu
Magadiko pa Studio 7 up. Ini ndine mvunzo miri muri Zimbabwe. Zimbabwe ne ine America. Nyika dzakasiyana mbiri. Tungoti baba epa next door ne mai epa next door. Na baba epa next door. Saka baba epa next door vakati ini handizida kukumbidza bhara rangu. Handiri kudya newe. Iwewe zvinokurwadza papi. Kwa Amerika yangu chandi zidawa kuti iwe chiche pinde majiri chese. Saka iwe chichisha kuhaza. Kana ya wabawati andi zikuda, andi kukupakura sadarangu. Uunga che meri kuchayi wano babayo pani kuzwa kuna utu ndipobi zi sadarangu. Sikiana na uite uite ugadre ne usage umoku.
Zvanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. America ichata sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rinouya musi wa 3 mbudzi. Nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pamusoro pesarudzo idzi. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania, Vanik Mada vanoti zvinoyevedza kuona kufara kuri kuitwa nevanhu pamusoro pesarudzo iyi. VaMada vanoti kutsvaka rutsigiro kuri kuitwa murunyararo pasina zvokurwisana, vachiti vakamirirawo zuva rekuti sarudzo dzitorwe senhemberero muZimbabwe.
Kuta medu reFiladelfia nekudraiva uchita mabasa. Ndiri kuona makambeni akasimba chaizvo. Ndinoona kunyanya muguta reFiladelfia. Handisati ndamboona makambeni akanyanya zvakadaro. Uyewo kurudziro yakadaro fanika iriko gore rino, saka ndinovimba kuti basa racho riri kufamba zvakasimba chaizvo rekukurudzira vanhu kuti vaende vese kundovhota.
Ko ivo vanhu vari kuratidza kufara here, vari kuratidza chido here chokuti dienda vaenda kunovhota gore rino?
Vanhu vakawanda vandinotaura navo, vanhu vanenge vari kutarisira zvakanyanya kuti vaende kundovhota, nekuti vanenge vari kupiwa dzidziso, nekuti kuvhota kwavo ndiko kuti vakwanise kuchinja zvunhu. Zvavanoda zviitike. Saka vanhu vanenge vari kurealiza simba ravo kuti riri pakuvhota.
mnoona sokuti vari kuterera here mashoko ari kutaurwa navava vari kukwikwidza.
Ndinoona sekuti vanhu vari kuterera chaizvo, vanhu vakapanguva kune vari kukwikwidza vachinzwa zvavanotaura. Vakaita madhibheti, vanhu vanga vari kuterera ende vanga vachida madhibheti acho zvakanyanya kuti vakwanise kutsvaga kuti vomira nedivi ripi. Asi ndinovimba sekuti vanhu vava nedhisizheni yezvinezvi. Izvozvo ndinozviona zvakanyanya munharaunda dzedu nevanhu vanotaura navo kuti maearly ballot, mapostal ballot ari kuitwa aya, vanhu vakawanda vatotumidzira. Zvinoratidza kuti vanhu vatomira zvakanyanya kuti vange vachivhota nekunzwa nekudzidzaida kwavaita kuti maelections aya tai aitika nezvuro chaiyi.
Vanhu vanozvibatawo here? Pane zvokumborwisana rwisana here zviri kuitika
munharaunda medu? Handisati ndaona mhirizhonga inobva ipapo. Vanhu vakanyarara chaizvo, asi ndinoona sekuti munhu paanenge ari ndo pane kurwisana kwokuti ini ndichamira papi. Handioni mhirizhonga iri kuratidzika anyway. Kwakanyararwa zvakanyanya, asi vanhu vari mubishi rekuti vange vachivhota.
Ari kunyanya kutsigirwa navanhu muphiladelphia menyumu, ndopi pavaviri ava?
Kuona kwangu munharaunda yephiladelphia area, ndinoona vajoe biden vachitsigirwa nevanhu vakawanda chaizvo. Ndinodaro kuburitsira nekufamba kumisha yakasiyana siyana. Misha ine mapoka kutaura malevels kana kuti maklasi. Ndinoona maklasi akawanda enharaunda yangu, maklasi ari pakati nepakati, ari pamusoro zvakanyanya. Isu anoonekwa nevanhu kuti maklasi. Ndinoona kuti vari kutaura nezvavabiden. Ndi zvandinonyanya kuona nezvazvo ndezvekuti kune vanhu vanga vari kupato risiri ravabiden kutaura Republican Party vane tarisiro yekuvhotera vajoe biden vasiri mubato ravo. Saka izvozvo zvinondiratidza munharaunda kuti as much as iguta redu is a battleground, asi vanhu vakawanda vanenge vari kudisaida kuti vajoe biden vanenge mutungamiri anokwanisa kufambisa basa ravanotarisira kuti ringe richiitwa renyika yavo.
Ko inini vamadamati mambo novhotawo here?
Ini ndichaenda kundovhota in person next week.
Chizvarwa cheZimbabwe vanogara muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania, Vanik Mada, vari parunhare kuPhiladelphia neStudio 7. Kambo kanobva kuna Leonard Jakata. Zvonguva yedu yapera, tomboteresa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inotara mitemo inoonesera avo inofungidzira kuti vanozvidza nyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nyusi uchatanga kuzvarurwa makodha eZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tsanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.